Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nanhatu dzebato reCCC dzinokuwadzwa apo vanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vaedza kukanganisa musangano webato iri kwaGutu. Mapurisa anorambidza musangano weTriple C kuitwa kubhindura nemusi wesvondo. Asi mutauriri weZANU PF vaKristu Muchangwa vanoti bato reTriple C rinofanira kutevedzera mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa votarisirwa kuita musangano wavo mukuru kuKaroi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nanhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti Triple C dzinonzi dzakuwadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaungwa kwaGutu mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati achiudza mutungamiri webato rinopikisa iri vanewusa unchamisa kuti nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yanga yakwana. Vachamisa avo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachema-chema nezviitiko izvi vachiti kuita misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu kwava kunetsa zvikuru. Vachamisa vapomera bato iri rikutonga reZANU PF pamwe nemapurisa mhosva yekuvakanganisa kuita misangano yavo vachiti vari kuteverwa kwese kwavanoenda izvo zviri kuvhiringa urongwa hwavo.
Isu hatizombopedza nguva kwese kwandaenda vari kuvharidzira musangano kuchiredzi vakavharidzira musangano. Vazaka ndabuda kutanga tangadzi zvatopera. Ndikati ko munoti yapera ndandapinde. Vati mukomana ngapinde mani.
Vati bato ravo richaramba richiita misangano iyi kunyange vari kuvhiringwa uye vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo nekuti vanhu vave kuda shanduko uye upenyu hwakanaka. Vati chero bato ravo rikashungurudzwa vachapinda panyanga vodzora nyika pakanaka payaiva uye kuti veruzhinji vagute ukuwo upfumi hwenyika hwanaka.
Toda kudzorera nyika kuFeed Africa zvachaita. Toda kudzorera nyika kuFeed the World zvachaita. Munoziva here kuti munomutira namakademia nasa tinoita ana kofi ana tanganda munomutinogona kubudisa chibage chine mhando tinogona kubudisa masunflower tine zvakawanda zvatinorima tine maminerals ike zvino mukatarisa goda tinayo asi hapana kana une ngoda hapana kana une mhete yengoda tine goridhe but mukatarisa hapana unoona zvati homwe mune chi zvakunuwa namo.
Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara vachivimbisa nyika kuti havadi mhirizhonga pasarudzo dzegore rino asi vecc vanoti muromo hauzariri nerwizi sezvo vatsigiri vavo vari kurakatswa. Mumwe wevatsigiri veccc vati varohwa zvakaipisisa neva vanoti vatsigiri veZANU PF vange vakakomba zvitoro zvepamaunga vachirambidza vanhu kuenda pamusangano uyu. Ndimuzare Shumirai Tagu.
Kundabva kumba ndichiuya kuno kumagirosa ndichisvika ndabva ndabvarirwa nzira nana Nomen vachida kunzirova vachinditanzima kaputa mashopu pano nezuro saka vabva vandikurura hembe vakanditorera tisheti yandandakapfeka vakaikanda pasi ndikazongoinonga hanu ndikaenda.
asi mutauriri wezanupf mumasvingo vapepuka chiwewe varamba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo riri kungozorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Isu hatishungurudzi vanhu, purezidenti vedu vanotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Vachiwewe vanoti havana nguva yemhirizhonga sezvo vakakunda kare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa haasi kunyima vanopikisa hurumende mvumo yekuita musangano yavo yezvematongerwo enyika, vachiti mvumo iyi inopiwa nevakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo iyi isina kupiwa vanenge vachironga misangano iyi vanofanira kunotaurana nemukuru wemapurisa, uye kana izvi zvaramba vanokwanisa kuenda kumatare edzimhosva. Vati CC ine nzvimbo dzakawanda dzairi kupiwa mvumo yekuita misangano yayo. Asi CC inoti nhasi vachamisa varambidzwa nemapurisa kuita mumwe musangano wavo kwachivi, uye nezuro vakamiswa kutaura musangano wavo uchiri pakati kuzaka. Bato iri rinoti nemusi wechitatu rakarambidzwawo kuita musangano waro panhandare yetsovani mudhorobha rechiredzi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, tini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mapurisa eZimbabwe Republic Police nhasi arambidza bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita musangano waro wekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro kubhindura kumashonaland central nemusi wesvondo, achiti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu haina zvimbuzi nemigwagwa, uye anotyira kuti panogona kupararira zvirwere kana musangano uyu ukaenderera mberi. Asi bato reCCC rinoti richaenderera mberi nemusangano uyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuCCC, mapurisa ekubhindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa, uye kana pakaita mhirizhonga mapurisa nevamwe vanopa rubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi. Inokodzera roudza mapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central, uye varivo vange vachironga musangano uyu, amai Susan Mawire, vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo, vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Asi chinhu chaiitika ndechekuti taatiri kusangana nezvibinda izvi zvokuti waingoti uchiti kurasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakapanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weCCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekuronga kwavo, vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tukuendera mberi nekugadzirira musangano wedu, tazvinzwa kuti mapurisa ane mareservations. Taudza maorganizers edu kuti vaende ikoko vavaexplainere kuti nyaya dzekutaura zvemapollution facilities anogadzirwa ka, nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets. Angabva munoziva vanenge vari kumamisha, hakuna mugwagwa, nekuti nyika yese hakuna mugwagwa, zvigamba zvegadzirwa.
Vatiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANUPF kuita zvematongerwo enyika.
Tinoita kuti maprogramu edu afambe. Mapurisa asi mumajipa eZANUPF, mapurisa ndeenyika, that fidelity must be to the constitution, not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANUPF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato reCCC rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Isu hatinei ukama hwemapurisa neCCC. Mapurisa ebandiko rehurumende, isu tiri boka remuzvematongerwa rakazvimirira pacharo private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende, ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiti hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangasvinwa nepolisi, ndosaka ndoti ini ngavaende vanonyatsogara pasi nemaregulating authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero ndechei, ivo navanogona nevari kukanganisa.
Svondo rino chete, mapurisa akarambidza CCC kuita misangano kuchiredzi nezvaka, uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo, mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo nenyajena primary school asi achiti nengo ze triple C hadzifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikidza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato rezanu PF riri kubvumidzwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana bato iri riri kushandisa mabhazi mazana mashanu kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumagunje kudunhu reMashonaland West. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vauza Studio 7 kuti zvirikitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisikwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pa utongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesa Rwanya, avo vati zviri pachena kuti bato rezanu PF riri kuvhunduka rutsigiro runa vaNelson Chamisa nebato ravo reTriple C.
Saka zvese zvikitirwa vaChamisa izvi vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya yeumbavha inoitwa nevanhu vehurumende, zvinhu zvana gold mafia nestate yeekonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita, zanu pachena pajekerere, haikwanisi kudya vaChamisa.
Mune monyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare Electoral Court Justice David Mangota nasi vaisa mutongo wavo parutivi pachikumbiro chenhengo yezanu PF vaLovedale Mangwana chekuti vaimbo venhengo yezanu PF vaSavior Kasukuwere varambidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasukuwere vaHarrison Ngomo vauza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kudare High Court nechikumbiro chimwe chete, uye nyaya iyi haisati yanzikwa nedare. Vakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino, uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemauto muna 2017. Asi vakambodzoka munyika painzwi panyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mashoko atiri kutambira anoti bato reTriple C raenda kudare reHigh Court richipikisa danho remapurisa ekubhindura iri rekurambidza kuitwa kwemusangano nemusi wesvondo. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvidzokere kumusha kunovhota musarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau pamusangano webato ravo neZuro, vaMalema vakati vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvirwira nekuti hapana achavarwira kuti vazvisunungure. Vakati kana zvichikodzera kuti vanoda kunovhota vakwanise kudzokera kumusha, bato ravo richawanisa mabhazi vanenge vachida kudzokera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusumuzi Siwanda kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMalema aya.
Aiwa, ini atiotambira nemuparo zvikuru chaizvo kuti pane vanhu vanokurudzira kuti ndakuende kunovhotwa kuZimbabwe, uye vachabatsira vanenge vachida kunovhota asi vasina mari nekuti vawanire mabhazi. Asi chinotineta ndechekuti vari kutaura nenyaya yekunovhota vari kukanganwa kuti pane matambudziko agara ari munyika yeZimbabwe, nekuti kana sarudzo yaitiwa maresults haanyanzofamba nenzira inotarisa kuti ndiyo anofamba nayo. Tinoona kuti maresults panenge panoita chioko chechitatu chinopindirira kubva kare tichizoona zvichipinda munyika yeZimbabwe kuti yaitika sarudzo maresults obva achinjwa, pobva paita hondo. Ipapo hatisi kuona vana Malema vachisimuka vachiti aiwa nyaya yesarudzo nenyaya yekuti maresults kana abuda panoonekwa kuti aiwa pane zvisinga pambi zvakanaka, ngatitarise ipapo kuitira kuti sarudzo yakasununguka ivo inoenderera mberi, uye zvido zvevanhu ndizvo chaizvo zvinotevedzwa. Asi vanenge da kutaura nekuti vanhu veZimbabwe ngavagoni kugadzira nyika nekuenda kunovhota, ivo vachiziva kuti vana veZimbabwe havagoni kuratidzira sezvinoitika muSouth Africa kana vasingafara zvinoitwa murume, nekuti vanosungwa, vorohwa, vourayiwa. Iyezve kana maresults abuda sezvakaitika muna 2018 pakadhurwa pakafa vanhu six hapana chakaitika hatina kuona vana malema vachisimuka vachinyatsoratidza kuti aiwa zvazvisi pamutemo kana vachitora nyaya idzodzo vachiyemesa kuparamende.
Tinoona kuti vana vezimbabwe vakawanda vari musouth africa, munoona here vachitambira kurudziro iyoyi yavamalema iyi?
Vatina magwarotero zvavo kuti havagoni kuikurudzira nekuti vanoziva kuti kana vachinge vachidarika kubhodha vachasungwa. Asi iyezve varipo vakawanda vakati wandei, tikatarisa mazetiti tinotaura vanhu vanosvika kuma 170,000 kana vakanyoresa kuti vanovhota nevamwe zvavo vane pamwe mapemiti ndivo vachaigamuchira nyaya iyi kuti vaende kunovhota. Asi chatinoziva zvekare ndezvekuti vana vezimbabwe vari muno musouth africa vazhinji havachazvineti nekuti vakaedza kuti vaende kunovhota kubva kuna 2000. Asi vari kuona kuti chero vavhota kana vakaita sei, maresult acho kana achinge abuda, chero opposition ichinge yahwina, asi panongozonzi aiwa haina kuhwina, pozoita maranofu, pozoita kurohwa nekurayiwa kwevanhu sezvataona zvichiitika. Saka havachisina chido chiya, vatobidwa mvura inotonhora, havachisina rudo rwekunovhota nekuti vanoziva kuti hapana chinochinjwa.
Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri musouth africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare musouth africa nestudio 7. Musangano weAfrica Voluntary Carbon Markets Forum wakanangana nekuderedza kusvibiswa kwemamiriro ekunze kuburikidza nekutengeswa kwemacarbon credit watanga nhasi muVictoria Falls. Macarbon credit magwaro kana kuti mvumo inopiwa nehurumende ichikwanisa kutengeswa yakanangana nekukurudzira kuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanonzi vapindawo mumusangano uyu vakamirira hurumende yeBelarus. Zimbabwe inotarisirwa yekunyoresa zvirongwa zvekutengeswa kwemagwaro ecarbon credit pamusika weVictoria Falls Stock Exchange kutanga muna Gunyana wegore rino.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen, nhasi vaita musangano wekubudirana pachena uye uchivaka nemutungamiri wehurumende yeChina Vali Qing muBeijing. Gwaro raburiswa nebazi rezvemari muAmerica rinoti amai Yellen vakurukura tarisiro yehurumende yavo yeAmerica yekuti pave nemakwikwi akatsvinda munyaya dzeupfumi pakati penyika yavo neChina, zvinozobatsira upfumi hwenyika mbiri idzi kusanganisira vashandi vemuAmerica nemabhizimusi. Vamwe vagari vekumaruva vanoti havasi kuona zviri kushanda mari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution funds dziri kupiwa makanzuro avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inopa makanzuro mari dzekuvandudza matunhu gore rega rega pasi peurongwa hwayo hwekurerutsa upenyu, idzo dzinonzi nevagari vakawanda munyika havasi kuona kushandiswa kwadziri kuitwa nemakanzuro avo. Mumwe asiri kufara nekushandiswa kwemari idzi ndivaLamek Gore Jena vekumakonde.
Migwagwa yakafa zvekuti mota dzinototsvaga imwe nzira yekutoenda nayo. Pamwe pacho nzira dzacho dzinenge dzakatoshata zvekuti kafamba kunobva kwatodhura. Kubva panapa kuenda kukanyaga kunoita $5 fambo 45 kilometers. The situation is bad.
Izvo zvinotsigirwa navaSylvester Manyowa, avo vanorima fodya vari kushamba mudunhu remarshall and central. Vamanyo vanotikufa kwemigwagwa kunoita kuti vanotakura fodya nezvimwe zvirimwa zvavo vadhurise vachiti gore rino vaibhadhariswa madhora ekuAmerica anodarika gumi nemashanu zvichienzaniswa nemadhora gumi avakabhadhara gore rapera. Amai nyara ikondowe vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanoti vaitarisira kuti mari dzekuvandudzwa matunhu dzivake makiriniki pedyo nemisha yavo, asi izvi hazvisi kuitika sezvo vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumagunje.
Kuti mari dzedevolution dzinouya dzichishandiswa kuvaka makiriniki sezvo tichifamba rwendo chairo kuenda kumagunje.
Mumwe mutevedzeri wevaviri vemutungamiri webato rezanu PF uye vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi vakaudza vanhu muchegutu svondo rino kuti vagari ndivo vanofanirwa kuronga zvinofanirwa kushandiswa mari iyi, kwete vashandi vekanzuru sezvinonzi zviri kuitika.
Mari dzese dzaigohwa dzichibva kuHarare, isu ndakati aiwa zvigoni. Vanhu vanoziva panorwadza, vanoziva papanoda kugadzirwa vanhu vematunhu iwayo.
Gurukota rinoona nezvematunhu rematondarendi West, amai Muliswa Chikoka, vanoti mari yavari kupiwa ishoma, asi vari kuedza zvikuru vachipa muenzaniso wedunhu rechegutu ravanoti rakavaka makiriniki mashanu, izvo zvakarerutsa nzendo dzinofambwa nemadzimai akazvitakura anoenda kunosununguka.
Kana ari mamateneti kliniki ari kuvandudzwa kuitira kuti ana mai vedu vakazvitakura vakwanise kuwana rubatsiro rwakakwana panguva yakafanira uye pasina kufamba nzendo refu.
Mukuru mukanzuru yemakonde vaonias Munyeda vanoti pamari yaisvika bhiriyoni rimwe chete remadhora emunyika yavakapiwa gore rapera, zvikamu makumi matatu kubva muzana yakagadziriswa migwagwa yavanoti yakanga yafa zvakanyanya. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru wedunhu rematondarendi West vaJoshua Chijaji kuti tinzwe kuti sei mamwe makanzuru asiri kubvunza vagari kuti vanoda kuitirwei nemari devolution inenge yapiwa kanzuru yavo. Makanzuru ataedza kubata kuti vatitaurire kuti vakapiwa mari gore rapera uye vakaishandisei, akaita sehurungwe, zvimba, kadoma nechegutu, varamba kutaura vachiti zvinoda vapiwa mvumo nemakanzura. Bumbiro remutemo rinonzi rinopa masimba kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvive nechekuita mukutongwa kwematunhu, richiti vagari vanofanirwa kuve nechekuita kubva pakutanga kusvika pakupetwa kwechirongwa chinenge chichibatsirwa nemari dzekusimudzira matunhu idzi. Ukuwo nhengo dzeparamende pamwe nevamiriri vematunhu vagara vachichema nekwavanoti kunonoka kugoverwa mari idzi nehurumende, izvo zvinozoita kuti zvirongwa zvavo zvinonoke kana kuenda mudondo. Vamwe vagari vanofungidzira kuti kusaonekwa kwekushanda kwemari dzekuvandudza matunhu kunogona kunge kuri kuburikidza nekusashandiswa zvakanaka kwemari idzi nevamwe vatungamiri vemakanzuru vanoshandisa mari idzi zvisizvo vachizvitengera zvikakarara zvemotokari. Asi haasi matunhu ose anonzi ari kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro, sezvo mamwe matunhu ari kunzi ari kuvaka zvikoro, makiriniki pamwe nekugadzira migwagwa. Mari dzebudiriro yematunhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo idzva rakaparurwa muna 2013. Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, amai Mari Nchombo, gore rapera muna Gumiguru vakaudza bepanhau reChronically kuti bazi ravo rakavaka makiriniki matsva 121 kana kuti 121 uye rovakavandudza mamwe 55 kana kuti 55 munyika yose kubva mugore ra2019. Amai Tombo vakati izvi zvarerutsira vagari vakawanda kuderedza mitunhu ichafambwa nevagari kusvika kumakiromita mashanu vachienda kumakiriniki. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee muna 2022 raiti zvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% zvemisha yekumaruva munyika zvichiri kufamba mitinhu inodarika makiromita gumi kuenda kumakiriniki nezvipatara zviri pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It
Kichi Waza Waza Friday my darling Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero akazombotora zororo mukutikisa mimhanzi amai Shingisa Isuluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei vachitsanangura pavave iye zvino nezvavari kubura mukuhurukuro yavaita naibva ndisininga weStudio 7.
Nana mfundi sangu murumu wangu yupe petaka ona na taka tanga kutuona na tiri wana shikuni dupu nga tiri form 2 ma 1996 uko 97 kwa kata itu nga tiri nika grupu kedu kita imba kuchechi tabakazo uchi tanga kuchi kuzo uchi tanga kuwa mine tunuti kupimba ne riga nga tiri kuzo ona na taka kutaranya ebe rundo nini taka iyo wanga watu musician ini ndiri musician
kwa kata tunagunya nyagunesa imimi mchifamba choro mkasa imba imarezo kune mumwe msikane wechipika ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita saamai Sulu mungamu pewo mashoko yekuti kudii
mwana akadaro kana msikane akadaro ndakamupa mashoko yekuti muziya inini ndiri mwana mundiri msikana mudiki ndaitoro ndaifarira zvekuimba ndichii vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekodha mwachizoti no azvinama kuita zvakanaka kana kuti improve zvakati hazvisi music yako haisi kutengeti ngati ma first two albums angu tingati ndiwe flop kana kuti nonga achinodzi acha hazvisina takuita unoimba zvakasa hausi kugona kurekoda asi handina kumira ipapo ndakaramba ndine shungu dzekuti chichabudira zvachete saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up on me not anyone discourage you continue with it so that's my encouragement always always
imaridzo yakakura iyi saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano mati kwatambotaura zvekuti kwane zvema YouTube kwane ma Spotify nezvakawanda wanda vanoiwana kupi
iko zvino zvoti zvitaka release pa Sunday papa audio yedu tekurisa sedu video yedu this coming weekend sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino sapoza uri vakaenda pa internet unongono type kuti tehati kunwi Shingisa Isuluma unongoona nongokoendesa ku Spotify kana kuti munzi munzi cloud 9 kana tunoenda ku iTunes ma platform acho akawandisa
tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamapuraka i Waza Friday kavambonzwawo
Waza Friday ndikambokano manje nekuti mazuva ambe chendechatendechisina kutaura ndekuti ndine tundu kana makande pa 1 minute muna 2019 murume wangu endatara yayo mufundisi akaita stroke 2019 December tangubva kuZimbabwe kunobuda kamboke tantabura paneme concept still in recovery but ndirikutaura tichirumbidza mari nekuda kwaupenyu hwake kuti hati kundwi saka dzimbo dzese dziri paalbum ndichabudisa dzimbo dzekurumbidza mari
ngamuchinzwa kambo kanonzi atikundwi kachangoburwa manzwa chikamu chepiri chehurukuru yataita naamai Shingisa Isuluma vari parunhare kuCanada naibva ndisininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kuitika uye mapurisa achinzi ari kurambidza misangano yebato reTripleC sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bato reTripleC rochema-chema kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezanupf pamwe nekurambidzwa nemapurisa asi zanupf inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya ini ndini Jonga kandemiiri ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.